manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 30/2020 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika yoyambira kuti mutambo wenjuga wava kuremera MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa zvichitevera mutongo wanezuro wakaturwa navatawanda chitapi. Sangano revarimi rotambira mitengo mitsva yechibage asi richiti harisi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa manheru apfuura kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2766 uye vakaongororwa kusvika nezuro vava zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevatatu kana kuti 46613. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vava makumi masere nevapfumbamwe uye vashaya vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru kana kuti vadarika 5,950,000 kuchitiwo vafa vadarika pazviuru zana mazana matatu nemakumi matanhatu ane vashanu kana kuti izvo 365,000. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights kuChamhembe kweAfrica vadeva Mavhinga vanoti mutongo wakapiwa nezuro navatawanda chitapi unopa mukana bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kugara pasi nevatsigiro varo porongwa matano ekutora. VaMavhinga vanoti zvakakosha kuti bato ravachamisa ritore nzira isingarambe ichiridzosera kumatare vachiti pamutemo zviri kuitika kumatare ndizvo zvinonzi njuga yadya mugwandi.
Mutongo wavachitapi pamusoro pemakakatano ari musangano weMDC unoreva kuti njuga dzava kurema, unoreva iwo kuti vahwende nevamwe vavakanzi havakwanise kumira pamberi pematare edzimhosva nekuti MDC Alliance harisi bato nechimiro charo rega zvekuti ringamire pamberi pematare edzimhosva. Izvi zvoreva kuti dare raiona kuti muzvare kupe nevamwe vavo vakadzora kubva kuparamende vahwende vakawanikwa sekuti vane mvumo kana kodzero yekudaro.
VaMavhinga, takanzwa mutauriri weMDC yavachamisa nezuro muzvare Fadzai Mahere vachiti ivo havanei nemutongo uyu asi kuti simba rehove riri mumvura, ndichitaura mashoko avakaburitsa. Nokudaro vachadzokera kuvanhu, munoona sei mashoko akadai achibva kumunhu ari mutauriri webato zvakare ari gweta?
Mashoko amuzvare Fadzai Mahere zviro kwazvo kuti sebato vanofanira kuenda kuvatsigiri kana kuti kunhengo dzavo kunonzwa kuti zvazvadai chii chingaitwe. Zviro kwazvo izvo zvinofanira kuti zviitwe nekuti kanda vasinge wapo makata pavari apa zvinoda kupana mazano kukanya urangana saka nyaya kupana mazano nyaya kutsvakita tsvakudzo mukati menhengo dzavo yakakosha asiwo zvakare zvinoreva kuti ngapavhenekwe kuti kana matare edzimhosva asiriwo achange achitaura zvinonzwika kumapato ezvematongerwo enyika kureva kuti gwara rekupota vachienda kumatare edzimhosva igwara retsarukano here kana kuti kwete uyoyu mubvunzo unofanira kuti upindurwe nemusangano nenzira yakajeka nekuti hazvinaki kuti vanhu vaite bope rekuti hande kumatare edzimhosva tinoyananiswa kana kugadziriswa nyaya dzedu asi edzezvo ochizonzi aiwa hatifungi kuti matare edzimhosva akamira pachokwadi samutongi gava maenzanise kana pachinge paine kugunumuna azvionekwe kuti saka tichazoveiko vanhu vanofanira kuti vaende kupi ndeipi nzira inobudisa chokwadi chinogamisirwa nemunhu wese kana isiri matare edzimhosva
iwo mutongo uyu wakapiwa naJustice Chitapi nezuro unorevei kuna vachamisa mbune
changa chiripo ndechekuti pane vashoma ndinoona sekuti vanosanganisa vahwende vanga vachida kuti vataure nyaya yekuti vamiririri muparamendi yezimbabwe vemdc alliance havafaniri kudzoswa kana kubuditswa kana kumiswa basa neutungamiri hwamuzvare kupe kana vamunzora kana vakomichi izvi zvakarambwa navachitapi kati havana mukana wekuti vateerere vahwende nekuti vanoona kuti vahwende havana basa ravakamiririra ndozvakataurwa saka zvoreva kuti panyaya yechimiro chemusangano wemdc alliance vava kuda kuti pachiva nechikamu chakajeka chinotaridza kuti bato iri kuti risvike pakuti rigamuchirwe rizivikanwe kuti rakamira rakadai vachamisa vachatora danho ripi vachaenda here kucongress rakatarwa nesupreme court kana kuti vachati aiwa izvi tava kusiyana nazvo tava kutanga patsva kuti zvichida kwatova nerimwe bato risiri mdc alliance zvese izvi zvingatongozivikanwa kana pachinge paitwa tsvakurudzo iyoyo nhengo dzemusangano wavo dzapa pfungwa dzadzo kuti zvoitwa sei asi chiripo ndechekuti zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi nekuti iko zvino tsoro dzekumatare edzimhosva yangove tamba tamba chidembo muswe ndakabata
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Sangano reZimbabwe Farmers Union rinoti riri kutambira nemufaro mitengo yakaiswa yechibage yakatarwa nehurumende svondo rino. Dare remagurukota rakawedzera mutengo wechibage nezvikamu makumi matatu kubva muzana uchisvika pazviuru gumi nezvitanhatu nemakumi maviri nemadhora masere patani kana kuti 16,028 Zimbabwe dollars patani imwe chete. Asi mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti kunyange hazvo vari kufara nemutongo mutsva uyu varimi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu mazuva ose.
Munguva yakaita seyatiri munyika yedu yeZimbabwe tichitarisana nenyaya dzezveupfumi takatarisa kumari financial issues tingati tiri munguva yakatiomei asi tichitarisa nyaya yaitika yekuti hurumende iri kuramba ichidzoka ichitarisa kuti mari iri kupiwa vanhu patani rega rega rechibage kana kuti tani rega rega remasmall grains irambe iine value iine ukoshi hwayo vachidzoka vachiwedzera zvichienderana neku kusumuka kuri kuita maretsi tingati chingava chinhu chakanaka kuti vari kuongorora izvozvo uyewo zvekare kuti kupa maback pay chinhu chakanaka zvikuru tichitarisa value yemari iyoyo tiri kuona kuti iri kuenda iri pamusoro peatingati maprice ekunze ari kutenderera ari pa average ye 300 ye less than $300 apa US dollars apa tikadzoka tichitarisa zvekare value chaona kuti ndo iri kutariswa nehurumende yeZimbabwe kuti vanhu vasashaiwa value yavo uye chakanyanyisisa kunaka ndechekuti vakanga vatengesa mumwedzi unowapfuura vari kuwana mapack pay avo kureva kuti tiri kutsvaka ningi value yakanaka asi chikuru chingada kuti chiitike zvikurukuru kuitira kuti varimi vagone kuronga maplani anoenda mberi ndechekuti dai tatagona kudzikamisa musika wezvemari kuitira kuti mari ive nevalue inozikanwa isaramba ichiti nhasi yakwira mutengo yezvinhu zvose wakwira ipapo ndo panoda kugadziriswa yatinoti currency stabilization.
Muri kumbotaura here nereserve bank vaZakaria pamusoro penyaya yecurrency yamuri kunyunyuta nayo iyi?
Hongu, pane hurukuro dzakawanda dzinoitika tine nzvimbo dzatinosangana uye pane zvatinonyorerana tichitaura nekutsutsumwa tichiti dai apa pagadziriswa apa dai pagadziriswa pane mukana wakadaro zvikuru kuru uye reserve bank yedu yenyika ino vanotumirawo nhume dzavo dzichiuya dzichinzwa zviri kunetsa varimi saka tine saiko zvino kune dambudziko rakafanana nekutengeswa kwefodya kwokuti 50% yemari inouya ichiiswa ari maus dollar muakaunti yomunhu then 50% yochinjwa nereti iripo yegovernment ye-2425 iyoyo tatsutsumwa zvikuru nayo tikatora kitsitsa kuti kana vhiki rimwe chete rikapfuurira mberi tichidaro kureva kuti murimi ari kungoremera pasina saka tiri tichida kuti izvozvo zvirambe zvigadziswa saka mukana uripo uye tiri kukurukurirana nebhanga guru renyika.
Iro go regore rino rakamira sei vaZakaria?
Zvatinowanzoita panyaya yego tinotarisira isusu kuti kunge kuine tinoti malivestock crops and livestock assessment maripotsi wayo anotungamirirwa kana kuti basa rekutsvaka kuti tawana gohwo rakakura zvakadii anotungamirirwa neministry yelands and agriculture saka isusu tinenge tiri mosi maofficers edu anobatawo achishanda pamwe chete nehurumende kuti tizive izvozvo asi pari zvino hatisati tava nefiga hakuna tava nefiga rekuti tamira takadii uwandu hwezvakarimwa ungasvika pamatani mangani.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutambi akambotambira zvikwata zvemasvingo United, AmaZulu, Dynamos nezvimwe, Lloyd Sasa, anoti vatambi venhabvu havafanirwe kukanganwa kukosha kwedzidzo senzira yekugadzirira upenyu hwavo hweramangwana kana zvenhabvu zvichinge zvapera. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Sasa uyo ave mudzidzisi pane chimwe chikoro muHarare anoti vatambi venhabvu vanofarira kuziva kuti upenyu hwavo hausi munhabvu chete sezvo nhabvu ichitambwa kwenguva pfupi vachizove neumwe upenyu varegedza mutambo uyu. Sasa anoti dzidzo yechikoro yakakosha kumutambi wenhabvu kuitira kuti azove nechekuita mangwana zvenhabvu zvapera sezvaari kuita iye.
Ya, chikoro chinhu chakakosha zvikuru mukurarama kwemunhu wese. Kungave iwe uchitamba nhabvu, uchitamba mune zvese, mose umu munoda chikoro. Mushure mekuona izvi ndakaona zvakakodzera kuenderera mberi nazvo. Nhabvu munhu unotamba nenguva pfupi uye kazhinji kana waregedza vanhu vanokanganwa nezvako. Kozi unogona kukuvara, unogona kurwara, vanhu vanobva vakanganwa nezvako vanongokuda kana uchinge uchitamba. Panguva iyi unenge wava nemhuri inoda kudya, kupfeka uye kuendawo kuchikoro. Hapana munhu angakuitira zvose izvi, saka unofanirwa kuva unozviitira wega.
Vatambi vakawanda vakaregedza nhabvu vari kutambura uyezve vakagara mudzimba vasina chekuita nemhaka yekushaya dzidzo yepamusoro. Sasa anoti kunyange munhandare chaimo munodawo kachikoro kuitira kuti mutambi anzwisise zvinodiwa pamwe nekubudirira.
Mukutamba nabvu kana mitambo yakasiyana siyana munhu anofanirwa kuva aine dzidzo kuteerera zvinenge zvitaurwa nemacoaches uye kukurumidza kufunga kuti apo waunenge wakamagara naye unofanirwa kukurumidza kumufungira kuti ari kuita zvipi. Vatambi vanotariserwa kuti vave vamwe kuti vabudirire kuti vanofanirwa kuva mumwe muchishanda pamwe chete. Saka izvi zvese zvinoda dzidzo yekuziva kuti mukashanda mese pamwe chete munobudirira.
Asi Hlahla uyo akambotambira zvekare Shabani Mine ne Shooting Stars anoti nhabvu yakamupa upenyu hwainakidza kusanganisira kukwira ndege izvo aingorota nezvazvo chete achiri mudiki.
Chakanyanya kundifadza mukutamba bhora kufamba nendege pasina mari yauri kubvisa. Kubva pandakarega nhabvu handina musi umwe wandakazombofamba nendege nokuti handikwanisi kubhadhara tiketi ndega nekuoma kwakaita nyika. Ndoda kutendawo Dynamos setimu yakatanga kundikwidza ndege ndichiri mwana mudiki. Ndakafara zvikuru kubva muno muHarare kuenda kuBulawayo nokudzoka. Tine vatambi vakaita sana Pasuwa, Natawaya Murewa nana Peter Fano.
Hlahla anoti vamwe vatambi vemazuva ano vari kutadziswa kuenderera mberi nenhabvu pamwe nekuita mari nemhaka yekutora zvinodhaka nezvimwewo zvakadaro.
Vatambi vazhinji havana shungu mazuva ano. Vazhinji vari kuwanza zvinodhaka izvo zvinoita kuti matambiro avo adzikire chose, izvo zvinovatadzisa kuzotamba kunze kwenyika kunobhadhara zvakanaka.
Hlahla akaregedza zvenhabvu muna 2010 mushure mekupinda munhandare kwemakore gumi nemanomwe achitambira zvekare zvikwata zvakaita seMasvingo United neBotswana Meat Commission. Asi anoti ave kuita basa rekusimudzira vechidiki achishanda nevamwe kutsvaga tarenda kumaruwa. Vamwe vatambi venhabvu vakaita zvidzidzo zvepayunivhesiti vanosanganisira Chauya Murewa uyo akambotambira Dynamo, Arnold Tsunga uyo akambotambira Tanganda, Nigel Lemming uyo akambotambira Arcadia United nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko tiri kutepfenyura tiri kumba. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada anova iye Gwenyambira, anonyora zvakare mabhuku uyezve anoita zvinhu zvakawanda munyika iyi, anova iye chizvarwa cheZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kuita munyika iyi.
Zita rangu ndinoitwa Francesca Ndaiziwei Mandeya. Mabasa andinoita kuno kuCanada ndeaya. Ndinoshandira hurumende kubva muvhuro kusvika chishanu, ndori kutanga. Richipiri ndiri Gwenyambira, ndinoridza pandinenge ndakasununguka kuzvikoro, kumafestival ekuno nekumaworkshop ekudzivirira kuti vanhu vasazviuraye. Ndiri chipanga mazano watinoti solution focused coach. Ndinobatsira vakaremerwa kuti vature mutoro vawane tariro yekugona kuita zvavanoda kuita mukati meupenyu hwavo. Uye rechina ndiri munyori, ndinobatsira vanoda kunyora nyaya dzavo kuita mabhuku. Mbira ndakangodzifarira ndichikura, ndainzwa dzichiridzwa pamagrosa pedu. Vashakabvu vataiti sekuru Steven Chikanya nababa mukuru Shaya Chimwe vairidza chaizvo zvaishika pamwoyo pangu. Asi paTV ndaionawo mbuya Stella Chiweshe vachiridza zvaindifadza nachioniso marairi. Ndaifara kuvanzwa. Muna 2007 ndakatenga mbira ndikaisa mumba. Mbira nhatu, nyunga nyunga njari nedzevadzimu. Ndaingodzifarira. Vana vangu vasikana vakadzifarira, vakanonga, vakatanga kuridza. Mwana wangu Zanele akaenda nayo kuchikoro, akanodzidziswa naticha Muzavasi. Ini ndakazotanga kuimba, apo ndakabva kubasa. Ndichiudza mwana wangu kuti kwakanga kwakamira sei. Saka kubasa uku ndaidzidzisa vechidiki nezveutungamiri. Saka mukadzi wechidiki mumwe wataishanda naye akakumbira kubvumidzwa kuti arambe achienderera mberi nechikoro chataiita. Asanga akazvitakura. Saka sevanhu vaimirira kodzero dzekuti vakadzi nevarume vakaenzana kuti timurambidze takati haa tinenge taakutadza gwara ratiri kuti tiri kuteedzera. Saka takabvuma asi zvaireva kuti kana achinge azoda kubatsirwa isu tinofanira kumubatsira. Sezvinei akabva atotanga kurwadziwa pazuva rechipiri tiri pachikoro ichi. Isu takaenda naye kuchipatara kuruwa ndokunzi nemukoti iwe ikoko nyamukuta. Chiichi kupenga heroko achinongedzera mukadzi watanga taisa pamubhedha. Nekuti mwana aive akutouya ndakashamisika nanyamukuta vakatodzokurura mashoko avo kuti chiichi kupenga heroko. Ndakatsamwa ndikati munhukadzi anotaura zvakadai iwe uri munhukadzi unoziva kuti chii. Akanditarisa akakwidza mananda ndikaona kuti hasha hadzisi kubatsira. Ndikatanga kuchema chema kuti ndibatsireiwo. Ndapota ndibatsireiwo. Kana musingagone ndiratidzei kuti ndoita sei. Nyamukuta uyu akati futi hamuna mvura muchipatara muno endai kupare nyatwa. Asi mwana anga akutouya. Ndobva tachizoramba takangomutarisa. Ndobva ati ndipei $5 yemagloves ndokumupainini. Ndokundisupfura negokora achiti ndibude panze. Pamusoro wemwana wave kutobuda. Ndakanochema panze paya ndakufunga imi zvandakamboitiko ndichizvara Zaneri. Ndakashungurudzika. Ndakapotsa ndafa. Mwana akapotsa afa. Saka apa ndandakutya kuti nyamukuta uyu achauraya maine mwana ava. Ndozoita sei? Ndakachema ndikadzokera ndichimhanya. Zvekuti ndadzingwa zvakashaya basa ndikadzokera ndikanopinda zvakare. Ndikaona nyamukuta akabata mwana ari kutoyera. Ndakafara ndikatenda Mwari ipapo. Saka ndichidzokera kumba mwana wangu paakandibvunza kuti mai kubasa kwaankurisi ndakatanga kutaura nyaya. Saka pandaitaura nyaya kumwana wangu ndopaairidza mbira akazvigarira hake pasofa. Ini ndakazongoona ndakutoimba. Mwana ari kuramba achiridza mbira. Saka ndokutotanga kwandakaita kuimba nemwana. Ipapo ndasa ndakuridza. Asi ndakatozosvika pakuzodzidzira kuridza. Nekuti zvese zvanga zviri mumwoyo ndanga takutaura pambira. Saka ndakatanga kudzidziswa nevana. Kunyanya Zanele. Ndikazoenda kuna ticha Muzavazi. Kuchinonyatsodzidza kuti asi mbira yakambonyatsomira sei. Ndovakandipa nhoroondo yembira kuti yakabva kupi zvichidaro. Ndikazoenda futi kuna Chioniso. Kunoti chii hona tiri kuridza nevana? Unofungei nazvo? Chii akati manga muri ipi minyeredzi? Isu ndokuzozvipa bhendi redu nevana kuti Inkanyezi zvinoreva nyeredzi nechindevere. Takaenda futi kuna Vamutukudzi. Vakadzidzisa vana tsika nemagariro nekukosha kwamai tisati tatanga kuita zvembira izvi. Vakazotidzidzisa zvakare kudi kuimba kwete hako kuridza mbira. Saka ndovandingati vadzidzisi vangu ava. Bhuku ndakatonyora ndikatotsikisa mugore rakapera muna Gumiguru. Bhuku nderekuti vana mai vazive kuti vane simba. Ende simba ratinaro sana mai isimba rerudo. Ende simba iri vana mai vagorishandisa kudzidzisa vana komana kuti vakaenzana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevhidhiyo yemukomana wepachinhoi Zulian Karendo iyo yakaita mbiri mushure mekunge mukomana uyu anyunyuta pamusoro pembambaira dzaaiti akuwadzwa nembambaira nababa mudiki wake. Zvakaita kuti makambani akasiyana-siyana anga achimupa chikafu chinosanganisira chingwa nezvimwe zvekudya. Vamwe vachipawo mbatya, vamwe vachiwimbisa kuzoendesa mukomana uyu kuchikoro mune ramangwana. Ini rwendo runo ndatiregai timbotsvaga chakanyanyoita kuti Zuliani anga achienda pamhepo. Ndiana akamutora vhidhiyo iyoyo uye chii chakaachaitika? ndio zvaita kuti tiwane baba mudiki vainyunyutirwa naZuliani vanove shamwari yababa vaZuliani mukoma Lawrence Shaunopa Mulambo vanoye zvakare ndo vakatora video iyoyi kuti tinzwe kuti chii chakaitika kusvika vatore video iyoyi. Makadii mukoma Shaunopa?
Ndiripo hangu makadiwo Mr. Jonga.
Mukoma Lawrence, tiri kuzwa kuti ndimi makatora video yaZuliani Karendo yakaita mbiri mukomana achinyunyuta kuti manga mamukuwadza nembambaira. Mwatiudza kuti chii chakatora nzvimbo kuzoti mutore video iyoyi musi iwe?
Chocho chokwadi Mr. Jonga, ndini ndakaitora wena video iyi. Zvinoitika pana Zuliani, Zuliani paanogara pamba pavo, main road, so saka panofamba mota dzakawanda murodi. Saka Zuliani anofarira zvokutamba panze pegedhi. Saka aitonetsana baba vake pachimutidzokera mugedhi kana kuti inotamba pamba peshamwari yako pane X. Ndopa akangotanga ipapo mukomana. Ende zveshuwamusana kuzvirova zvinoitwa kunzi zvoni mukomana anga amhanya kumbabva asvika bva anopiwa mambaira, anonzwa nzara mukomana. Ndakatanga kutaura pekutanga, ndokandakazomudzokorodza ndakumurekodha, ndichimubvunza kuti Zuliani watii? Mukomana abva ataura nyaya yake.
Saka tingati zvinhu zvamava musina kunge maaronga here mukoma Lawrence?
Zvinhu zvanga zvisina kumborongeka wena. Zvokuti nyangwe vhidhiyo iyeyi paingaita vhairal ukati tatovhunduka takutiudzwa nevanhu takutoonawo mafoni evanhu kuti nei munyaya yeZuliani iyeya Zuliani atauriri. Zvono tinhu zvakatotivhundudza bose anga asina kuzvitarisira. Cause like since patikatora video we never expected anything. Yangwa video takangonge tichingonakidzwa tiri papo takamira. But takatozono nenyaya yevhidhiyo iyi zvayatova nyaya hombe. Zvokuti takashamiswa zvikuru. Zvinhu zvokuti zvakatishamisa bose anga asina kuzvitarisira. But takatozoonawo kuti vhidhiyo yakatozoita mbiri yakaenda viral.
Ndabvunza mubvunzo iwoyo mukoma kuti zvinhu zvamava musina kuronga here nekuti kune vamwe madande mutando vari kuti makatoita kunge kadrama muchiudza mwana zvokutaura.
Vanhu ngavasadaro, hakuna zvinhu zvakadaro mukoma. Kana zvinhu zvokuti vanhu they never expected anything out of that video. Kuti kana pane chekuti vanhu vakatora video kuchizowana something, zvinhu zvakangoitikawo coincidence.
Chii chamakadzidzawo kubva pavhidhiyo iyoyi yamakatora zvenyu muchitandara?
Nhangu kwandiri like video rakandidzidzisa zvinhu zvakawanda. Rakadzidza zvinhu zvakawanda mukoma paipai kuti pride is just nothing. Because chaizvo chaizvo dainanga ndiri inini baba Zuliani vanga varivo vakabata foni vachitora mwana wangu. Paakataura zvaakataura zvenetotanga usadarusadaro usatumire usatumire mwana wangu usatumire mwana ndaitiita pride kuti aiwa usadaru usatumire mwana wangu unonimakisa nevanhu. But amen pamwe kuti zvinhu zvanga zvarongwa namwari. Zvokuti baba vake pakatorwa vhidhiyo racho pakaita kunge pasina chaitii. Ende panguva yatikatora vhidhiyo pana mwana akatoipaumwe gurupu randakaitumira rekubasa kwedu. Mumwe munhu anotomuziva basi chana arondirisa foni yako mumwe zvamuriti haziri izvo ipapo. But isusu like hatina changa chakaipa chataiona pairi plus baba vake havana kana vakatoona vakatomubvunzawo. Iwo baba vakatomubvunza kuti Zuliani uri kuti ndikukwadza nechii akataura.
Mushure mekunge marekodha vhidhiyo iyi mukoma Lawrence, imi makazoiisa pai kuti izoenge yakuwanikwa nevanhu vese?
Patikairekodha ndakaiisa mastatus efoni yangu negrupu, I think it was one group rekubasa kwangu randakaiisa vhidhiyo. Zvokuti takatozovhunduka takutoudzwa afitamaa kuti muri kutsvagwa vhidhiyo yaZuliani yechingwa, ari kutsvagwa nevanhu yechingwa watatata, takatovhundukawo.
Saka imi munonzwawo sei nembiri yaita Zuliani kuburikidza nevhidhiyo yamakatorai?
Ndinonzwa kufara zvisingaite Mr. Jonga nezvakaitika mukati meupenyu hwaZuliani. Ende zvinhu zvokuti zvakaitika but zvanga zvisiri muurongwa hwedu, zvanga zvisiri zvinhu zvokuti tanga takatarisira anything from it. Taurowa zvinoitwa zvinonzi kana pachiitika mablessings une vanhu vaunoswera nawo, so I'm truly happy because like the blessing irimo muraund redu. Ndinonzwa kufara zvisingaite.
Aiwa, ndinotenda zvikuru mukoma Lawrence Shaunesu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinotendawo zvikuru, ndinotendawo zvikuru kune mhuri yeZimbabwe iri kubatsira mukomana. Ndinotenda zvikuru.
Manga makateerera kuna mukoma Lawrence Shaunopa Mulambo vari parunare kuSouth Africa muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakane mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela uStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 uNkwenkwezi 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshise amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023.
Thanda ukubonga uPresident Khanyisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngihumutshele ngesiNdebele bezwe kuhle, ngoba izolo sisathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasepheka imbola.
Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni, kumbe ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama quarantine centers. Sizaxoxa lomunye ohlezi kundawo lezi zokulondoloza abantu besahlola igcikwane le-coronavirus.
Akuna data yasimela kuflu lokungodonkana nje uphiwe ngodonkana okubili. Akuze ukuthi zibambe ithumbu yesine futhi okuyi-three slices ngesinye isikhathi ngilethira imihlule.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni, kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hayi ezama quarantine centers. Lokhu ngeminye yemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Njalo inombolo lezi ngu-024-270-3631. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle luthi inani labantu asebelegcikwane leli elizweni selikhuphukile laya kukhulu elilamachumi ayisithupha i-160 kulandela abalichumi lanye abatholakale belalo izolo, iningi kungabavela kwamanye amazwe. Uhulumende uthi bakhona njalo abavela kwamanye amazwe abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ikolitshi le-John Hopkins University lithi emhlabeni jikelele sebefika phose izigidi eziyisithupha abaleli gcikwane, i-5,968,693. Lona leli gcikwane selibulale abedlula amakhulu azinkulungwane ezintathu lamachumi ayisithupha emhlabeni jikelele, i-365,796. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshe amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023. Isinqumo esethulwe izolo sithi ibandla le-MDC Alliance alingeke lathi lizimele lodwa phandle kwe-MDCT ngoba lingalasisekelo sombuso. Ngalokho umthethwandaba uthe okwenziwa libandla le-MDCT ukuxotsha amalunga leli bandla kusemthethweni. Ibandla le-MDC Alliance yilo elethulela umthethwandaba lolu daba lisithi luthoniswe ngesiphangiphangi, kodwa umthethwandaba uthe akukho okukhomba ukuba lolu daba lumelelo lwamukelwe luthoniswe ngesiphangiphangi. Sixoxa losanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDr. Felix Magalela Mafa ngalolu daba.
Okokuqala, ngithanda ukubonga upresident Chanisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngikhumuthele ngesiNdebele bezwe kuhle ngoba izolo sisathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasepheka imboza engasoze idliwe nje legundwane ngenxa yokuthi uthi yena kasoze elandele omunye ujaji. Kanti thina siyakwazi ukuthi amajaji alandela okuthiwa yi-president. Khonoko kutshengisa ukuthi into le ivoqwa ngabomu. Ngizama ukutshela abakamthwakazi bonke abalaleleyo ukuthi hhayi bangalahlithemba ngokufelwa. Le yinto enziwa ngabomu njengoba besazi ukuthi i-Douglas Smith ngo-1979 wafoma internal settlement yaba yi-Rhodesia, yaba yi-Zimbabwe Rhodesia, yaphela within 6 months. Bayavoca ngoba abantu laba thina sithi akusoze kube njalo ngoba sahamba saya ngo-2018 sakhontesta sazuza upresident Chamisa over 2 million votes. Saba nama-MP sibhalise MDC Alliance sahamba e-court sayachallenja upresident wezano u-ED Mnangagwa si MDC Alliance. Saya register ku-Political Finance Act si MDC Alliance. Saya Parliament si MDC Alliance. Yikho sesimangala namhla ukuthi umntwana wakomoyo sethiwa umntwana sethiwa ngakosibanda. Angizake ngubone okunjalo lokhu engazalwayo. Njalo i-MDC ithi yinqwala okwenziwe ngomunye ujaji.
Isinqumo lesi singabe sisitsho ukuthi singabona ibandla le-MDC Alliance libhidlika na, ngoba singabona abanye amalunga edale lephalamende esiya ku-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe njalo sokunika ibandla le-ZANU-P F amandla.
Konke lokhu ku-politics, abanye abantu bangabe sebefuna ukukapula kodwa abantu ababavotelayo balamandla ukuthi bangahamba emthethwandaba baye kuthi lo isamvothela. Lingaze lidabuke uMzorewa wathatha abantu wahambisa abantu abatshana eMozambique. Uthe senza amanyala ama-recruits nama-freedom fighters bamala bonabo abangathatha sebesiya kuKhuphe lo Monzora ngokukapula. Hhayi, abantu bazababona bona ngoba kusasa kunamuhla. Thina sikhanyela le ukuthi abantu babe lokudla, babe lamanzi, babe lezikolo, babe lezilezilelekulilemali, babe lenotho yabo. Kodwa lo ofuna ukukapula wedwa athi kuzaphila njengamazolo. Ubukhosi kufanele lamazolo mntanesisi.
Lowo ngu-Dr. Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sikhuluma lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
I-decision le ephuma e-court ichiye abantu abaningi bedidekile, be-confused, bengazwisisi ukuthi uhamba njani. Okwakathesi ngibona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi-ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-High Court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo ayeyokuthi alikonstitutwanga kuhle. I think sokumele bebuyele behlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni, not nje ngokokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza i-constitution entsha iphume lidikleri i-MDC Alliance ibe libandla elitsha elizimele lodwa elingelani le-MDCT engabe yachiwa ngubaba uTsvangirai kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khuphe. Yikho indlela yokuthi ibandla leli liphumelele liye phambili, ngokube lokho lilwisana le-decision leli lilwisana noKhuphe ngayo le ndaba. Amboni kusiyafika ukuthi kuyalinceda ngani sisama-elections lawo elokhu esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubona ingani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
Umahere ujoyine iparty ngoJune ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esephathini. enda ngokubona kwabantu abaningi hayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini iminjani uyangaphi kusuka nga ngesikhathi esinje kulokuxoxozela kungaka thinke kube liphutha elikhulu kakhulu njalo lokuthi sithathe ubaba uMafa abe umsekeli wakhe futhi mbona ngelinye iphutha ukuthi nga ubaba uMafa nguye ofaka ukuthi abe ngusekretari wokuyaqoqa ibandla emaphandleni kulokuthatha umfana omutho ngangohappy Motsitsiba ukuthi kuthiwe ayeqoqa ibandla emaphandleni nxa kade sokunzima uthi Tsibo bengasebenza ngcono lo Mahere ingxenye bebengaphosa bezame kodwa hhayi layi kaMahere hhayi kabayicabangisike kuhle bakhona abantu abasizinto kwi-MDC abangaba izikhulumeli zephathi
lona ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi ubona lisiba labantu abaningi yini abazabuya kulo njalo lokhu kutshoni kubandla lezanu-PF
abalolwazi ende beqinisele bathi ipolitiki ngumdlalo wamanamba bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoyine uKhuphi njengoba sesibabona la ma-MP ikakhulu kwi-leadership khona ngale banangi futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhuphi ephethe amandla e-court order ezamncedisa ukulwisa uChamisa especially abazafuna abasephalamenti ingxenye abazafuna ukuprotekta indawo zabo ephalamenti khona lokho kuza cause i-confusion enkulu kakhulu ku-MDC kaChamisa and kungaya kwi-affect sisiya kuma-election ka-2023 ngoba iphathi izahamba idabukile kukanti kufuneka ukuthi iphathi le ibambane so kule ndawo eziningi lapho iZANU-PF ifike iwine khona kodwa uthi uyabala amavoti ezanu ubone imalutshwane kula ma-MDC wonke ayabe ehlukene kuyaqinisa iqembu lezanu-P F njalo abantu phandle nga nxa bebona kulokuxokozela okungaka le-confusion yonke leyo bahle bathi i-MDC ngumdlalo so sebezicabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele lezanu yangikhona yena leyo kuthi ngakulesikhathi i-MDC ihlale phansi ngokuphangisa behlanganisa amakhanda ndawonye kuphume nxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala kupolitics bathi igame yamanamba abakabakuqondisa indaba yabo sibona ukuthi kuphuma into eyodwa
lo ngumnumzana abekezela amadoma afuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye eseGwanda isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umkhokheli we-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni utshele i-Studio 7 izolo ukuthi ngempela bazakhupha wonke amalunga edale lephalamende athintwa isinqumo somthethwandaba njalo angafuni ukulandela izixwayiso zebandla labo
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela
mshesh wezemaphandleni izakhamizi zenumber 2 eBethel eGwanda South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukudabuka kwedanka abalisebenzisayo osokudale ukuthi zivuthane ngobunengi bazo lapho zikhelela okuzifaka engozini yokuhlaselwa ligcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usiphalo ludaba.
Izakhamizi ezixhumane lazo lapho ezikhelela khona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindele amanzi ngoba engasaphumi kakhulu kude abanye sebesikhe damu ngenxa yalolu dubo. Inhlanganiso ye-Afrika isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye kodwa udubo oselikhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane. Unkosikazi Duduzile Ndlovu umgcinisihlalo wekomidi ekhangelelesi sigojo uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanki lamanzi leli eselidabukile.
Manje into esesihlana layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile yikho lapho sesidinga ukuthi siyathola ukuthi sithole omunye ujojo sesihambisa iripoti leyo kucouncil. Into ucouncil wasiphendula wayo wathi njengoba libona umumo usesenzi akukabi lokuthi ama-ofisi avuliwe kwesihlupha ngoba amanzi asisatholi ngemfanelo kathesi kunje ufoyitha ufanele ukuthi sidlale lapha amasoli akusa amanzi kungavelilanga lithi amanzi kasapompeki.
Amazwi akha agcizelelwe ngunkosikazi yepisibanda othi udubo lwamanzi beselunganeno esigabeni sabo kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima.
Kokhathesi bathe kusifakela ujojo udubo lwabangani lubanganene ngoba sinabantu besikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazo zinathi kungani usifake engozini ngoba bayasondelelana but ngokuthi amanzi akhona abebanjwe ephithizelwa beyawakha fast khonapho kugcina besondelela.
udubo lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi njalo lukhangele lokuthi lusabalale kunyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo zamakhaya bathi uhulumende kumele aqala lungisise izikolo zamaphandleni zingakavulwa ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Thando Mawube Matanangombe uthi kuningi okusilelayo kulezi zikolo okudinga ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvula kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana ikakhulu ezikolweni zemfundo ephansi ngoba abantwana bancane ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Kungakuya ngami ngawo uhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe kungabi lokujahathize ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantwana bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe Waters, othi kuza kuba nzima la kubabalisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo kambe sizabathungela amaqhiye ethu sibabophele abantwana. Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kuzima lokhu, izikolo kazime. Yona leyani programu uhulumende ayeyizama eradio emakhaya athumela ama-learning aids. Angimboni umzali olesibindi sokuhambisa umntanakhe esikolo.
Ekhulume sesikolo seMthabezi Zolo, umphathi ntambo ubona ngezemfundo uMnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kakabeki ilanga lokuvula kwezikolo esithi lokhu kuza kuya ngemizamo azayithatha ekulwisaneni legciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuza kumele zibe namanzi aphuma empompini phambilini ngokuvula kwazo. Inani lalabo abahlaselwe igciwane le-coronavirus liyaliqonga mihla ngemihla. Zaliningi labazali lithi lisabela ukuthi nxa izikolo zingavulwa kuyabe kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa egciwane le-coronavirus kumbe ngesilungu i-quarantine.
Ya, ungasitshela ukuthi ubungapi komhlaba lapho uze ufike uvalelwe lapho sukhona khona?
Hayi, mina ngibuye ngivela eZambia. Sengifika eGoda ngitshela ukuthi ngiyastrict ku-quarantine for 14 days. So ngalisuke eGoda ngalisuka Zambia ngifike eGoda amapolisa esilitha lapha eGoda eSchool.
Kodwa wena uvele uhlala ngani?
Mina ngivele ngihlala khona eSchool.
Ye, edolobheni liphi?
EGoda Falls.
Okay. So manje lapho livalelwe ngapi kwakhona?
Emosi High School.
Libane ngokunganani?
Ngafika ku-115 siyaphezulu khona.
Manje lilala ngapi? Lilala emaklasini?
Silala emaklasini.
Kule mbheda?
Akula mbheda, silala kufloro kungodonkana nje, uphiwe ngodonkana okubili.
Umqando ke akugodoli kakhulu?
Ah, njengoba siphansi kukaZambezi kuyakufiwa mama.
Manje bonke abavela eZambia njengoba abanye sisazi ukuthi bayahamba beyothengisa inkwa lokunye okuhluphayo eZimbabwe bayavalelwa.
Wonke umuntu ungatholakala nje useboda nje wenza ungavelanga elizini eliphandle nje kwakhona abangena kusifanyana kanti yabeseboda nje zama ukuthi beza ngaphathisa uyimpuphu nje awungela mpuphu ezweni.
Manje ukudla ke liphi ukudla okunjani?
Ah, ukudla ukuthi nje ubambe ithumbu esini futhi okuyi 3 slices ngokuthi isikhathi nilephi rayisi khonokho nje nitiye nje nje uchakho.
Manje esikolo lesi asila phela okokugezela khona njengoba singaso boarding school, ligeza ngani?
Ah, ukhona nje zathi ongamabhakete ukuthi kushe
amanzi akho nawe kudunyeziwe
akuda 3 temple stations wokufakela nini nje uvuke ekuseni ufake amasikeli ufakela nini kutek
izihlobo labangane bayavunyelwa yini ukuthi baliphathele ukudla
basivunyelwe ukuhlala kanyekezi khona noyela ukuphathela ukudla bayabeta ku-quarantine naye bayamfotela
bakhona sebelethwe ku-quarantine ngenxa yokulethela abanye ukudla
ayabalethela but bayaxotshwa ngetritiyel ofisanika phakathi
manje lize livalelwe khonapho lahlolwa yini layenzwa ama-test
ufayibili amasanitizer angikhona kawekho ubona ukudla kwangikhona yeke kumarumi kuthindana ngayo tekutheni so that manje ngawo naphaa ku-quarantine yalalengithini zeni i-quarantine khonapho siyakuvulela yethu atlike wafuna ukwenzela sort of like a breeding zone because ukhuhlenza thina sesiyithuke khona la andiyabona so futhi I cannot advise someone in such situation ukuthi aphume naye izina kakhona le enezinto abazali ukuthi bengavuki isem kabahlale khona le bengavuki ngenxakela i-chance yokuthi behlale bengavuki because kuzabuya 3 days quarantine
manje likhona khonapho akula osoke wagula kumbe ogulayo sikhuluma nje
so far akula
usuke wakhuluma labanye ngabavela ngaphi nxa ukuxoxa labo bahlala ngaphi kwezimbabwe
kuyabavela eZambia abavela eNamibia abavela eBotswana abavela eHarare abanye kuthi abanye posizwelo ngezihlanyeni
manje lihlala njani omama bahlala endaweni yabo bodwa yini kumbe libuthelelwe endaweni
hayi siyashiya ama-classes different like one bafaka ngama-blocks like ukuthi class by class and bayabona like i-pavement ge-center sofaabahlalaazaphezulukuthi ngahlala ngangaphezulu nabo but still indawo ebeyihambiphela sosofa sekulenye ibhloko ukuthi tubunosisilandelana kuyabafazinesa
sike sezwa abanye be-plumtree kuthiwa baphiwa amabhokisi ama-3 kumbe amane awamajazi abakhwenyana asuka yaphela kuyenzakala yini khona la
hhayi lapha sofa angikeza
hhayi kuyezwakala hhayi sizaba sikuthinta sizwa ukuthi kuhamba njani ungavalelisa uzulu
hhayi ngiyabonga lonke wazola le kuyaliwelelangelihle njalo ngilifisela okuhle but lokhu ukuthi abasemazweni ngicabanga ukubuya ekhaya hhayi lingakabuyi likalelile akulunganga ngabhakuli zinduku zodwa kukalelilileshiile lingabuyi ngizami ngazokuzela nakucatheka liyale licathile khona ngabo lingaphenduli ngabhakuli
hhayi siyabonga
hhayi kuhle bani
lo-ke bekungomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe i-quarantine ngesilungu ongafunanga ukuqanjwa igama besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane namuhla sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Southwest Region Gender Network. Unkosikazi Chelesile Nyathi sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha Chelesile Nyathi bambiza abathi Chele. Izinto esizenzayo njengale inhlanganiso okunye kwakhona kugoqela information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi njalo khathesi kuyini eliphatheke ngakho
sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe namely Bulawayo Metropolitan, iseMathebeleland South, iseMidland, iseMajingo. Lama lenhlelo ezithiyeneyo esizenzayo. Kulolu hlelo esizenzayo okuthiwa yi-Spotlight Initiative esikhangela khona okwezinto ze-GBV, gender-based violence, khangela ama-harmful cultural practices. Ibuye futhi sisebenze sikukhangela izinto ze-local governance, ze-service delivery, kumathebe and-south, le-migrants.
Manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani, njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo ngalesi sikhathi, okungafana la ukuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo.
Igcikwane leli le-corona kuminyanga esikwenzayo okwakhathesi, ngoba sinanzelele ukuthi igcikwane leli liya-affect-a obaba labomama differently. Ikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities, njengoba nje siyi-network, sisebenzisa ama-community-based organizations ethu. So siyadisseminate information, njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic, okunye okuphuma ku-social media kusene kungase information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le-gender-based violence isisibaningi, even futhi nabomthetho, ngoba kuye kwaba le-ishu eyenzakaleyo e-Culture Park eyakosisabango-2 njengenhlanganiso leyo. Sikwi-forum futhi okuthiwa i-Material Forum sabhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabomama ababili abahlala e-Culture Park abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelaqala, yethi bezidinga izinto ababesiyathenga nje. So sabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima, ikakhulu ku-lockdown, ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading, kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye inhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo nokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhangelwa, amalungelo abo. Abantu ama-messages amaningi ngomama. So-ke igciwane leli lakho ukuthi balibahlukumeze kakhulu. Futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls bayibo aba-responsible for doing ama-domestic chores, nursing ama-sick care family members, kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus as compared to their male counterparts.
Bakhona liyake libancede ngalokho elikwenzayo, njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa umphakathi. Siyake si-raise i-awareness yokuthi khona ama-safety agents adhere to the constitution, bengahlukuluzi ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence, siyareshare kuma-safety-net, kuma-counseling institutions. Abanye sisebenza labo baku-counseling, kule hotline bakhona, yebo, esesibancedisile during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngolokudistributha i-PPE kulabo abangelayo kuma-communities esisebenza sikuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-South West Region Gender Network. Sixoxela ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi sekule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama-quarantine centers. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyabonga Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.